asati tava nechokwadi chekuti chirwere chiriko ikorera kana kuti typhoid, tiri kuita mainvestigations. Asi kuri kuti zvirwere izvozvo zvinenge zvabuda, kanzuru inogara yakagadzirira kuti kana pakaita disaster inokwanisa kunge ichikunda urwere hwakadaro.
Tiri kunzwawo vamwe vagari vari kuchema-chemawo kuti zvirwere zvakadai zvinogona kunge zviri kukonzerwa nenyaya yemvura dzavari kunwa, vamwe vachiti mabhohoro anogona kunge ari kukanganisika pasi apa. Imiwo sekanzuru munoti?
Kurudziro yedu kuvagari mazuva ano yanga iri yekuti dai vagari vabhadhara mari dzavo dzemvura, kanzuru yaramba ichiwana mari yekuti ichiprovhaidha mvura.
Asi ka vagari pane vari kubhadhara mari vachidemhe?
Vanenge vari vashoma, haizokwani. Ndiyo mari yatiri kusevenzesa kusita mvura iyoyo, asi haizokwani kuti tiite basa rese rekanzuru rinenge chidiwa.
Tinonzwawo zvakare kuti pane vari kufungidzirwa kunzi vangadai vakafa nechirwere ichi, uyewo kanzuru inenge yanga ichitarisawo nezvazvo. Zvakamira sei?
Tichiri kutarisa kuti tichauraya vanhu chii, kutichauraya munhu apaitike chii. Asi tiri kuti vagari vese anenge angonzwa musoro, anzwa mudumbu, anzwa fivha, ngaaende kumakirinika ekanzuru anotariswa kuti chichi kumunesa.
Imiwo sekanzuru mune dzidziso here yamuri kuita kuvagari pamusoro pekungwarira zvirwere zvakaita sekorera netyphoid?
Hongu, maenvironmental officers edu vatori pagiraundi kuzivisa vagari nenyaya yezvirwere zvakaenge zvakadaro, kuti kana mukaona mine matambudziko aya motoenda, ende tichitosvika woto programu yautoita neni iyo iyi idzidziso yatipisa kuvagari futi.
Chirwere chekorera idambudziko rinonyanyotariswa zvikuru munguva yekunaya kwemvura, asi tichiona iye zvino munyika hamusi kunaya mvura. Chii chingadai chichiitisa chirwere chakadai? Tomboti korera yamazoona kuti ndo yabata nyika.
Chinoita zvirwere zvana korera nana typhoid zvirwere zvatinoti pachirungu is a basket away. A basket away means kuti kana chikaitika kugweru, chikaitika kukwekwe, chikaitika kumozambique, munhango kuya bhazi achienda ainacho aine utachiwana anogona kunozadza vamwe vanenge vari kunemwe nzvimbo. Saka ndiwo mamwe maparatirwo acho iwayo. Asi isusu seguta titoriwo bhizi kugadzirisa nyaya yemarara nemvura kuti tiimprove maservices iwayo, kuti tisawane zvikomerwa mangwana panyaya yezvirwere zvakadai.
Mune tarisiro here yekuti muchagara pasi nevagari venzvimbo mbiri idzodzi Glenview neBudiriro muchinzwawo kubva kwavari nekuvaziisawo mamiriro akaita zvinhu?
Makanselas ariko anogara achita mamiting nevagari vachipedza maofficial atina atinovataurira. Saka zvirongwa zvinonziva zvinogara zvichingoitika. Asi kana tasvika panguva yakadai magathering senge tikaita makurudziri, because magathering anogona kuspreada zvirwere.
Muri kushandawo zvakadii nebazi rezveutano panyaya dzakadai?
Tinoshanda zvakanaka chose nehurumende.